Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu ndira 26, 2024. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nhengo dzeparamende pamwe nemakanzura vebato guru rinopikisa reCitizens Coalition for Change voronga kuita musangano wekuziva kuti votora gwara ripi mushure mekubuda kwevaive mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa. Mutungamiri wenyika vaemasoni Munangagwa vanodoma zvakare Justice Priscilla Chigumba kuti vatungamire zvakare komisheni inotungamira sarudzo munyika yeZimbabwe Electoral Commission kwemamwe makore matanhatu. Dare reInternational Court of Justice nhasi rapa mutongo unoti Israel itore matanho ose ainokwanisa kudzivirira kuurayiwa kwevanhuwo zvavo muGaza. Tichakupai zviri kubuda kumakwikwi emutambo wenhabvu eAfcon kuIvory Coast. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nhengo dzeparamende pamwe nemakanzura vebato guru rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC vanoti vachaita musangano wekuziva kuti votora gwara ripi mushure mekunge vanga vari mutungamiri webato vaNelson Chamisa vasiya bato iri nezuro. Asi dzimwe nhengo dzebato iri dzazivisa kuti dzakatosiya bato iri navaChamisa uye dzamirira kana dzichazodzingwa muparamende. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vanokokera nhengo dzeCCC muNational Assembly vaClifford Hlatshwayo vaudza Studio 7 kuti havana zvizhinji zvavangataura pari zvino, asi vachagara pasi voziva kuti votora danho ripi.
Ichasangana yokurukura nebhara richatorwa, asi bhara guru ratopiwa ndogwara renyika, ndogwara rinotedzerwa. Munoziva vachamisa ndo vakakunda zvine mukurumbira. Matiwi mana ese nyika vanhu vese vaiti chamisa titungamire.
vaShatshwayo vaendera mberi vachiti vachanzwa upfungwa dzevakavavhotera kuti votora gwara ripi.
Chakakosha nechekuti tinzwe vanhu kuti vari kuti chii vatinomirira kumakosiyozi kwakasiyana-siyana, nokuti hatina ngomuka tamira muChipinge South kana kuti muany constituency. Takatoiswa nevanhu, vanhu vanofanira kunge varivo vatiisa pamberi, asi vanhu vese ndo vanofamba vachiti chamisa.
Asi dzimwe nhengo dzeparamende dzinosanganisira muzvare Fadzai Mahere vaAgents Gumbo navaDaniel Molokele dzazivisa kuti hadzichinei neCCC sezvo dzakabuda mubato iri nezuro navaChamisa. VaMolokele avo vanomirira Hwange Central muNational Assembly vaudza Studio 7 kuti havachinei nezviri kuitika muCCC.
Pati pati tatosiya, saka vanogona kutidzinga kana vachida. Vakadzinga vana Chibanana vachinzi the executive members of CCC. Isisu ndoo vanhu vanotofanira kutidzinga because I have personally tidzinga the members andogona kudzingwa nerecall.
Gweta vaFred Masarirevhu vati nhengo dzeCCC dziri muparamende nemakanzuru dziri parumananzombe nekuti veruzhinji vari kutarisira kuti dzichatevera vaChamisa, asi vakati danho iri rinogona kudziomera mberi nekuti dzinenge dzasiya basa dzisina kudzingwa zvinozoita kuti dzisazokwanisa kukwikwidza musarudzo zvekare.
Ndinoona sekunge kuti vakasiya vari vega zvinokwanisa kuva kunetsa pakuti vazodzoke vakukwidza, asi vakaita zvekunzi vadzingwa vanokwanisazve kudzoka, nekuti izvezvitarisiro iri kuvanhu ndeyekuti vange vachiita basa.
Asi vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paAfrica University Dr. Wellington Gadzikwa vanoti izvi hazvisi kuzotadzisa nhengo dzinoda vachamisa kuvatevera.
Zvimwe zvacho tatotaura pamadande mutande pamaemba X nezvimwe vachitoti isusu takutobuda nemukuru wedu. Saka vanenge vachitsigirwa vachamisa vachaonekwa nekubuda mutriple C.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Vegezela Gumbo vanotsanangura kuti vese vanoda kupinda mubato richaumbwa navachamisa vane mukana wokuita izvi vasina dambudziko.
Inini ndofunga kuti step iri right chaiyo chaiyo ndekuti vanhu vaya vanofanira kudenounsa chitriple C just chava voramba vari muchi muparliament kusvikira chavamwe atora step yekuva recall. Vakarecall ndopa vanozogona kupinda under ticket renew party inenge yafoma.
Nhengo dzetriple C dziri kutarisirwa kusangana nesvondo kuti dzione kuti dzingaendese mberi basa sei zvichitevera kusiya bato kwavachamisa. Zvichakadai vanozviti ndivo vakafanira kubata chigaro chemunyori mukuru wetriple C Vasengezo Chavangu vatenda kuti utungamiri hwebato ravo hwadoma mumiriri wechikanga muparamende amai Linet Karenye Kore kuti vatungamire nhengo dzebato iri muparamende kana kuti leader of opposition chinove chigaro chaive navachibaya avo vakadzingwa mubato. Amai Karenye Kore vaudza Studio 7 kuti havana chavanoziva nezvenyaya iyi vachiti vakamirira kunzwa kubva kuna vachamisa kuti votora gwara ripi.
Hapana chandiri kuziva, ndatongoona pasocial media pari kunzi Karenyi has replaced Chamisa. Ndinogo replace president Chamisa, ndichiva replace ndiri mumhepo. Uno replace pani? Ndiri ndeka here ende ndava replace zvaita.
Zvichakadai vanokokera nhengo dzezano PF muparamende vapupuraito garepi vanoti kubuda muparamende kwenhengo dzeparamende zvichitevera vachamisa hakukanganisi basa reparamende nekuti ZANU PF yagara ine nhengo dzakawanda kudarika triple C.
Isu seZANU PF hatina dambudziko nokuti tinoziva isu tinowandu muparamende macho ivo vashoma. Kutoshaikwa kwavo kunogona kusataonekwa nokuti vagara vari vashoma.
Vachamisa nezuro vakasiya bato ravakavamba nekuda kwezvikonzero zvakawanda zvinosanganisira kupindira kwezanu PF mubato iri richishandisa vanhu vakaita savachavangu. Bato retriple C rave bato retatu rasiyiwa navachamisa mushure mokusiya bato reMDC ravakatungamira pakashaya vaive mutungamiri webato iri vaMorgan Tsvangirai mushure mokunetsana namuzvare Tokozani Kupe. Vakazosiya zvakare bato reMDC Alliance mushure mokunetsana navaDouglas Monzora. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Godwin Manguja.
The Voice of America, VOA.
The International Court of Justice kana kuti ICJ nhasi rapa mutongo unoti mauto eIsrael anofanira kutorwa kutora matanho ose anokwanisa ekudzivirira kuurayiwa kwevanhu vechiPalestine vari muGaza Strip. Mutongo uyu unotarisirwa kuunza kugadzikana muGaza kana Israel ikautevera, asi dare reICJ rinonzi harina masimba ekumanikidza Israel kutevera mutongo uyu. Asi kunyange hazvo paita mutongo uyu, mutungamiri wehurumende yeIsrael vaBenjamin Netanyahu vati nyika yavo icharamba ichienderera mberi nehondo yekudzivirira vanhu vavo, vachiti chipomerwa chekuti vari kuuraya vanhu kana kuti genocide manyepo. Ukuo mutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa vati vanotarisira kuti Israel ichamira nemutongo wedare reInternational Court of Justice wekuti inofanirwa kutora matanho ekudzivirira kuurayiwa kwezvizvarwa zvePalestine muGaza. South Africa yakaenda kudare reICJ ichida kuti Israel imire kurwisa muGaza umo iri kunzi iri kuuraya vanhuwo zvavo ichipara mhosva dzehondo. Dare iri rakapatsanura nyaya iyi kuita mbiri yekuti Israel imire kuuraya vanhuwo zvavo nemhosva dzehondo iyo inonzi ichatora nguva kupera kunzwikwa nedare iri. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa patswane University of Technology muSouth Africa muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza kuti tinzwewo maonero avo.
Mutongo wapuwa nedare guru reInternational Court of Justice unotambirika zvakanaka zvikuru nekuti waita zvatanga tichitarisira. Mukacherechedza nezuro pamakandibvunza ndakataura izvo zvabuda mumutongo vazongosiya havo kuti Israel ngaimire hondo neHamas kuGaza, asi zvavataura nemamashoko zvinoreva kuti Israel inofanira kumira hondo iyi.
Tinonzwa kuti iro dare reICJ harina masimba ekumanikidza Israel kumisa kurwisa muGaza kana kuti kuinforce mutongo warapa iwoyo. Zvinosiya papi mutongo iwoyo?
Ringava haro risina masimba ekumanikidzira kuti Israel iite zvarataura, asi zvinonyadzisa zvikuru kana Israel ikaendera mberi nekuita izvo zvarambidzwa nedare guru. Zvinoibuditsa iri nyika isingateedzere mutemo. Zvosiyawo nyika dzanga dzichitsigira dzakaita sana America dziri panyanga dzamushore, nekuti kuti dzitsigire kutyorwa kusaremekedzwa kwemutongo wedare guru rakaita seirori, zvinoita kuti mangwana dzikaendawo nenyaya dzadzo, zvinoita kuti zvireruke kuti dzimwe nyika dzisateerere. Ngatirangarirei kuti dare rakatonga pamusoro penyaya yavaAlbashir, ikatonga pamusoro pavaPutin vekuRussia. Saka ngatimboitaise kuti ivava vaviri varamba kuti aiwa hatisoda kuzviteerera zviri kuitwa, America inosara iri pasi.
Tanzwa iyo Israel yatozivisa kare kuburikidza nemutungamiri wehurumende yavo vaBenjamin Netanyahu kuti havasi kuzomira kudzivirira vana veIsrael. Zviri kureva kuti hondo iri kuramba ichienderera mberi kaizvo.
Hongu ichaenderera mberi hayo, asi zvichanyadzisa kuti iwane rutsigiro rwuri pachena pamusoro pezvainenge ichiita.
Vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa paTswana University of Technology muSouth Africa muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza vari parunhare muSouth Africa neStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vadoma zvakare Justice Priscilla Chigumba kuti vatungamire zvakare commission inotungamirira sarudzo munyika yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC kwemamwe makore matanhatu. Justice Chigumba vakatungamira kuitwa kwesarudzo dzegore ra2018 nedzegore ra2023 dzinonzi hadzina kuitwa zvakanaka nemasangano anosanganisira SADC, African Union neEuropean Union. Kudomwa kwavo zvakare kunoreva kuti ndo vachatungamira sarudzo dza2028. Mukuziya nezvenyaya iyi, Taboka Ncube weStudio 7 abata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya avanoshanda nesangano reCoalition for Market and Liberal Solutions.
Nureva kuti vana veZimbabwe vacharamba vakagumbuka nguva yeti dzesarudzo, nokuti tinoziva kuti nai chigumba ndivo vaitochoropodzwa neripoti yeSADC yeseo munyaya iyi, vachinziwa havagone basa. Vari kukonzeresa kuti vanhu vatongwe nebato rinenge rakundwa musarudzo.
Tichitarisa nyaya yakataurwa neSADC pamusoro pesarudzo dzegore ra2023, pane tarisiro here kuti vange vachiteerera zvakataurwa neSADC pasarudzo dzegore ra2028?
Zvatoratidza kuti hurumende yedu mutungamiri wenyika havateereri zvinotaurwa neSADC, vanodzerera SADC. Nekuti kana SADC ayaitsoropodza sarudzo, vanga vasingatsoropodzi mutungamiri wenyika, vaitsoropodza mutungamiri wekomishini weZEC. Saka zvitoratidza kuti pachatora nguva kuti sarudzo dzeZimbabwe dzinge dzichigamuchirwa nevane veZimbabwe, nekuti ivo vakonzeresa dambudziko ndivo vachiri muzvigaro. Saka zvatoratidza kuti aiwa hapana, hurumende yedu haina kuzvimisira kutinge ichiteerera shoko reSADC.
Tichitarisa nyaya yeutongi hwejekerere, zvinorevei kuvanhu veZimbabwe uyezve zvingagadziriswa sei?
Izvi zviri kutoreva kuti utongi hwejekerere hauchatowanikwi makore ari kuuya, nekuti ivo vaiitoo vanogadzirisa nyaya dzeutongi yesarodzo vaiswa vachizikamwa kuti vanotsigira Zambia, uyezve vaitwa vadzorero vachizikamwa kuti ndivo vakatsoropodzwa neSADC. Saka vanhu veZimbabwe ngatonga vatogadzirira kuenda kumatare makuru, nekuti bumbu rechikemo rinotaura kuti kana tisina kugutsikana sevagari vemuZimbabwe tinoenda kumatare, uyezve tine opportunity yekuti kana kuti tinge kuite parliament, tiite petition parliament, nekuti aiko zvino parliament ye hamuna mamerepinokritisa takakwana. Saka vana vaZimbabwe kuti vagadziridze utongi hwakanaka kuti ndazvo zvigaro zvakaitwa kuti Mike Gumba vasadzorerwa muchigaro chekomishini.
Vari Joyce Ngwenya vanoongorora zvematongerwo enyika vachishanda zvakare nesangano reCoalition for Market and Liberal Solutions vachitaura parunhare naTaboka Ncube weStudio 7 vari muHarare. Nasi mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vasangana nemadzishe matunhu eMatebeleland South neMatebeleland North kumuzinda weState House muBulawayo mumusangano wekuti vapete urongwa hwekugadzirisa gakava rakakonzerwa negukura hundi mumatunhu aya. Hurumende inoti iri kutora danho iri senzira yekunza runyararo uye kupodza maronda, asi vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vari kuti havasi kutambira chirongwa ichi vachiti hachisi kubatwa zvakanaka sezvo chiri kusiya mamwe matunhu kunze akaita seMidlands neBulawayo, uye kuti vatori venhau vari kurambidzwa kupinda mumisangano yekunzwa zvinobvamo vanhu vakashungurudzwa.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare reHighcourt remuKenya ramisa kuendeswa kwemapurisa kuHaiti, uko vanga vachitarisirwa kubatsira kurwisa zvikwata zvatora zvikamu zvizhinji zveguta guru report our prince. Haiti inyika ine hurombo uye iri mudunhu reCaribbean, yakakumbira rubatsiro kubva kunyika dzepasi rose kuti ikwanise kuparadza zvikwata izvi. Mutongi wedare reHighcourt Judge Chacha Mwita vati Kenya inokwanisa chete kuendesa mapurisa ayo kunyika dzaine zvibvumirano zvinoenderana nayo. Vagari vekumaruwa ekwamurehwa mumisha yekwamhembere, mutsahuni nemadziya vakatsika madziro gore rapera vachiita chirwirangwe kuitira kuti kambani yekuChina inoita basa rekuchera matomba anokosha isapinde munzvimbo mavo, umo yaida kuparadza makomo mana ichichera matombo kubva mumakomo aya. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Kambani yeZhenzhen inonzi yaida kuparadza makomo anosanganisira Dombo reMbudzi, Chisena, Nyaungwe neHurekure kuti ikwanise kutora matombo akagadzira makomo aya. Asi kambani iyi ichiri kufambira nyaya idzi, vagari vekumaruwa ekwamurehwa vakanzwa nezveurongwa uhu ndokubva vatsika madziro vachiti havadi kuparadzirwa zviwanikwa zvavo. Ambuya vechikuru vanogara mujinga regomo redombo reMbudzi riri mumusha wekwamhembere, asi vasina kuda kudomwa nezita ravo, vanoti pakatanga runyerekupo rekutengeswa kwemakomo aya vakatomboona vanhu verudzi rwechiChina munharaunda mavo vachingombeyambeya.
Takataona kaviri vachipfuura nepano panziro vachienda vakada vakayambuka vanosvika kubridge kumiruko. Hatizozoona kuti vakagumira papi ipapo. Rimwe zuva futi vakauya vakadai vakabva vazodzokera kudai. Takaona maChina personally kuti aona mumaziso medu, tikakahadzika kuti kuva nava vakuya muno kuzvakufamba sei.
Mumwe mugari wemujinga regomo redombo reMbudzi valenmo mupatsi vanoti hazvigoni kuti makomo avo aparadzwe.
Ina handisida kuzvinzwa zvekupaiwa kwegomo nekutandaniswa kunze tene tsoga nekwatakuda kunoiswa. Ina handisi kutombora hangu kana kuzvinzwa. Kuzvinoyo purezidendi vangazotikanganwa kubva takutoitwa so nemachaina iwayaya kana vakazotirova havo kumfu asi tichamboramira ipapa.
Mumwe ari kudya marasha achiti makomo emunzvimbo iyi haafaniri kupazwa ndiva Godfrey Nyamasvisva.
Hatidi rubbish yakadaro, hatitodi zvamuchose. This mountain or these mountains, they must be there forever.
takakura isu gomo iri kairi, tikararama negomo iri ripo iri. Vana baba wedu vana sekuru wedu matire gureza kararama negomo iri oriri. Ii heritage ya naka kwasu, rino era gomo iri.
Studio 7 yakataura one anga achibatsira kambani yeJenshen kufambira mapepa yekuti vakwanise kutanga basa rekuchere matombo avanoda mumakomo aya vaBright Chimbiro avo vakaberekerwa munzvimbo iyi. VaChimbiro avo vanova nhengo yeZimbabwe Prospectors Association uye vari chipanga mazano munyaya dzekutanga migodhi muZimbabwe vanoti kambani yevanhu vekuChina iyi haina kuzoenderera mberi nechishuwo chayo mushure mekunge vanhu vaita ruzha vachiratidza kusafara kwavo neurongwa hwekuchera matombo kubva mumakomo aya.
Ndikambani yakatopedza yatundidza kubraishi kwavatongostopa zvese zvakatiita. Wai vakadaro, because vanga vatongoti no, kana zvichireza my emotion to this extent, there's no way I'm going to put my mind here. Zvavakanzwa zvekutoitika paintanet, vakanga vatongoti no, I think ngatingotsvakai zvimwe zvekungonoita. To be honest, I was still not interested, yekuti ase yekuita investigation.
VaChimbiro vanoti semwana akaberekerwa munzvimbo iyi vaida kuti vagari vataurirane nekambani iyi zvavanoda kuti zviitwe nevaridzi vekambani iyi munzvimbo mavo. Kambani iyi isati yatanga kuchera matombo asi urongwa hwavo hwakavhiringwa nevanhu vari kunze kwenyika vakatanga kuisa mashoko pamadande mutande asi vasina ruzivo nezvaiitika. Semaonero avo, VaChimbiro vanoti vanhu vemunzvimbo iyi vakarasikirwa nemukana mukuru nokuti ivo vanoziva zvinofanirwa kuitwa nemakambani anoita zvezvicherwa uye vari mwana wemunzvimbo iyi anoziva chivanhu chose chinofanirwa kuitwa panyaya dzemakuva. Munyori mudare ramambo Mangwende vaCosta Gatsi vakaudzawo Studio 7 kuti ichokwadi kuti kambani yekuChina yakasvikawo kumahofisi avo asi vakaiudza kuti vagari vemunzvimbo yavaida kunoshandira vaive vatsika madziro.
Takaenda ikoko tikadainza ma 7 villages nakansira wavo nemasekretari avo. Ndizvo zviri kudiwa nemachina izvi, asi isusu simba rehove riri mumvura. Imi ndimi mvura yedu, mumakomo mune zvinoyera. Saka mavhileji edzi nevanharaunda vakatotanga kutaura ivavo.
Vakafanira kubata chigaro chemukuru anoona nezvekudzidzisa veruzhinji pamusoro pekukosha kwekuchengetedza nharaunda mubazi reEnvironmental Management Agency vaLibert Mugadza vanoti EMA isati yawana magwaro anobva kubazi rinoona nezvezvicherwa rinovapa simba rekuti vaongorore kukanganisika kunogona kuitika kunharaunda kana kambani yeJenshen ikapiwa mvumo yekupaza makomo emamurehwa.
Isu tinotangira pakunge munhu atenderwa kunzi anogona kushanda ipapo. Takutarisa mashandiro achaita kuti achararamisa sei nharaunda dzaanoshanda ari dzichigona kuzosara dzichigona kupa pundutso. Saka tinopinda nemapepa anonzi Environmental Impact Assessment, asi pari zvino hatisati tasvika padanho iroro, vachiri kugadzirwa mupawo nemaini.
Asi gurukota rebazi rinoona nezvezvicherwa vasoda zhemu vanoti bazi ravo harisi kuziva nezvenyaya iyi uye richaiferefeta.
You went to do an investigation ka ndongatoziva kuti zvinhu zviri kuitika. Isusu now that watiudza tinogona kuita our investigation, then tokupa the response kuti zvinhu zviri kuitika.
Patazoedza kubata vazhemu tisati taenda pamhepo pamwe chete nemunyori mubazi ravo vapfungwa kunaka, vaviri ava vanga vasingadaviri mbozhanhare dzavo. Mukuru wesangano rinoshanda munyaya yezviwanikwa zvemunyika yeCenter for Natural Resource Governance vaFarai Muguu vanoti kana hurumende ikazodzvanyirira zvido zvevanhu vekwamurehwa ichibvumidza kambani yekuChina kupaza makomo aya inenge yoratidza umbimbindoga.
Hurumende yapandukira vanhu kuburikidza nekusainirana zvibvumirano nemakoronera. Haasina investor ari kuuya, matsotsi haasina investor. Investor munhu anosiya nzvimbo yava zviri nani kudarika zvaakaiona iri. Saka iri kuitika iyi muchirungu tinoita organized crime.
Runyerekupe rwekutengeswa kwemakomo ekwamurehwa aya rwakatanga muna chikunguru gore rapera zvakakonzera bongozozo nekusagadzikana muvagari vemunzvimbo dzakapoteredza makomo aya. Hurumende iri kushorwa nevanhu vakawanda kuti iri kuramba ichipa makambani ekuChina mvumo yekuchera zviwanikwa zvemuno, asi makambani aya anonzi haana chinobatika chaanowanisa nharaunda dzaanenge achishandira, vamwe vachitiwo vakuru vakuru vemakambani aya vane utsinye. Makomo anoti Dombo Rembudzi, Chisena, Nyaungwe neHurekure anonzi anoera uye anobatsira nharaunda dzakaakomberedza nezvinhu zvizhinji. Ndakamirira Studio 7 ndiri mujinga meDombo Rembudzi, ndini Tobias Mudzingwa.
Munhau dzemitambo. Mitambo yeAfrica Nations Cup iri kuenderera mberi kuIvory Coast mangwana. Zvikwata zvemusadhic zvinoti Angola neNamibia zvichitatsurana pamutambo wekutanga mushure mekumbomira kwemakwikwi aya kwemazuva maviri. Mwe mutambo wechipiri uchange uri pakati peNigeria neCameroon. Vatsigiri vazhinji vachitarisira zvikwata zviviri izvi kuti zviratidze kuti ndechipi chichabudirira. Sadik, vatsigiri venhabvumu Sadik vari kufara kuti dunhu ravo rakakwanisa kuita zvikwata zvina zvinoti Angola, Namibia, South Africa neDemocratic Republic of Congo zvakapinda muround of 16. Ngatinzwe Imavelas Mushanganya uye weStudio 7 achiita hurukuro nemuongorori wenhau dzemitambo Tandazani Zimbwa.
Zvikwata zvina zvinobva kudunhu reSadik zvakabudirira kuti zvisvike chikamu chinotevera chemakwikwi eAfrica Nations Cup. Angola, DR Congo, South Africa neNamibia ndizvo zvikwata zvagona kuramba zviri mumakwikwi ekumurudza mukombe ari kutambirwa kuIvory Coast. Pazvikwata zvekuSadik izvi, Angola ndiyo yakagona kukunda kakawanda nyange yazvo yakatanga nekupedza mutambo wavo wekutanga 1-1 neAlgeria, ndokukunda Mauritania 3-2 ichipedzisa nokudya Burkina Faso 2-0. Angola yave kusangana nechimwe chikwata chinobva kunyika dzeSadik Namibia, zvichireva kuti dunhu rino richatova nechikwata chichabudirira kusvika muchikamu chinotevera.
Tombotarisa chikwata cheDRC Congo. Munoona chichizobuda sei mumakwikwi aya?
DR Congo yakapedza mitambo yayo isina kukunda kana kukundwa ichiita 1-1 neZambia neMorocco, ndokupedza chikamu chekutanga 0-0 neTanzania. Zvino kwava kuenda hakuna kupedza mitambo iri mangange, saka DR Congo inotoda kuti vakomana vayo vagone kumwisa shure mokungogohwesa chibodzwa chimwe mumitambo mitatu. Chibodzwa chavo chimwe mumitambo yavo mitatu iyi chakabva kuchikomana yaona wisa.
Tombotarisa chikwata cheBafana Bafana chepaSouth Africa apo. Munoona chichizofamba sei mumitambo iri kutevera tichitarisa matambiro achakaita mumakwikwi aya?
Chimwe chikwata zvee chichamirira dunhu reSadik pazvikwata 16 zvasara, iSouth Africa nayo yakapedza iri pachigaro chechipiri pamberi peNamibia iyo yakapedza iri pachigaro chechitatu mugurupu mavo. South Africa yanga yatanga mitambo nekukundwa neMali 2-0 asi yakazodzoka pamutambo wavo wepiri neshungu ikakunda Namibia 4-0. Vakomana veSouth Africa vanozikanwa zvikuru nezita rekuti Vafana Vafana vakazotsindira basa rekuenderera mberi nokupedza chikamu chekutanga mumutambo wavakaita mangange neTunisia 0-0.
Uyo anga ari muongorori wenhau dzemitambo Tandazani Zimbwa achitaura naMavelas Mushanganya weStudio 7 ari parunare muBulawayo.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Muchirongwa chedu cheLive Talk nhasi manheru na8pm tiri kutaura pamusoro pekusiya bato reCCC kwakaitwa nevaive mutungamiri waro vaNelson Chamisa neZuro. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930-13860 ne 15460 kHz pashortwave. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisa anoti 909am 6175 ne 7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Nengo dzeparamende pamwe nemakanzura vebato guru rinopikisa reCCC voronga kuita musangano wekuziya kuti votora gwara ripi mushure mekubuda kwakaita vaive mutungamiri webato vaNelson Chamisa. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyai muina Taboka Ncube.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 26 Zibandlela 2024 ngutaboka Ncube. Endabeni zethu lamhlanje.
Nami sengenze isinqumo sokuthi ngizomlandela njengomkhokheli wami, angiseyi lunga le Triple C.
Lokhu bedidekile abantu beZimbabwe ngenyathelo elithethwe ngumnumzana Nelson Chamisa elokuchiya isikhundla sokukhokhela ibandla eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change.
We just
Umongameli Emmerson Mnangagwa uhlanganele izinduna zemathebelele North le South kobulawayo namuhla belungiselela ukusungula imihlangano yokuzama ukulungisisa udaba lwegugurawundi. Umthethandaba we-International Court of Justice namuhla unqume ukuthi ele Israel kumele lithathe amanyathelo aqinileyo okwenqabela umbhoqazwe wokubulawa mahlana kwabantu eGaza. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ukuchiya isikhundla komkhokheli webandla le Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa ukuchiye abalandeli baleli bandla bedidekile bengazi ukuthi benzeni. Amanye amalunga edelele parlamente lamakansila aleli bandla bathi bayalandela uChamisa lapho ayakhona. Kubika intatheli zindaba ya Studio 7 uEzra Chisasibanda.
UChamisa uchiye ibandla leli izolo esithi selihluthune libandla leZANU-PF njalo uthi lisebenzise umnumzana Sengezo Chabangu othi unobhala jikelele weTCC ukulibhidliza. UChabangu uthi uyakwamukela ukukhalala kukaChamisa.
Simfisela inhlanhla ukuthi ahambe ayetshumayela iBhayibheli ngami ngoba uPresident usitshengisile ukuthi u-gifted kakhulu ezintweni ze-church. So sisuka lapha siya phambili. Si le leadership yayivele ikhethiwe njengoba nayo yayikhethiwe ku-Congress eGweru ngo-2019. That leadership yiyo ezakhetha-ke u-acting president athathe over, then silungiselela i-Congress ukuthi siyekhetha i-substantive leadership.
Omele isigaba sewange kumandla le-TBC edalela eParliament umnumzana Daniel Molokele uthi laye usetshile ukuba lilunga laleli bandla.
Nami sengenze isinqumo sokuthi ngizomlandela njengomkhokheli wami, angiseyi lunga le-TBC. Ngizoqhubekela phambili ngiyi-member of parliament yewange central, angaresign ukuba ngum-MP. Kuchiyene ukusuka ku-political party lokusuka e-parliament. Okwamanje laba abazibona bengabakhokheli be-TBC balalo ilungela umbigunya ukuthi bangenze okuthiwa i-recall.
Owayencintisayo emele ibandla le-TBC yebulilima unkosikazi Bekezela Maplanka uthi uChamisa wenze kuhle ngokuchiya.
Mina ngokubona kwami ubaba umongameli wethu Advocate Nelson Chamisa wenze isinqumo esihle esikhulu kakhulu. Loba kade kunzima ngoba usebenzile kula muntu ongambonanga esebenza. Sisebenzile akulamuntu ongasibonanga sisebenza. So ukuthi umsebenzi wonke lo ongaka uphonga uphelela emoyeni kodwa ke ube ngasela ndlela angayenza ngayo ngenxa yokuthi ibandla le-TCC beselingenelwe impehlane.
Ukhansela we-Ward 9 eMpopongo Donaldson Mabutho uthi laye uhamba loChamisa.
Thina ke njengabantu bakhe abalandeli bakhe ama-deployees akhe sithi nyawolunye lo president wethu siyamlandela lapha ayakhona. ngiyakwazi ukuthi sizafika kuphela one day iZimbabwe izakhululeka. Simalaye esikhathini sobuhle lesikhathi sobunzima.
Iningi labantu likhala ngochabango lisithi nguye obulele ibandla eliphikisayo. Umnumzana Mthokozi Simlotsho ngomunye wabo.
Into lezi zokusebenza from ezanupf babuya bezodiliza iparty bathiye silimele kangaka besifakela abantu bezanupf endaweni yaseulilima konke yonke indawo ilizwe lonke ayindawo le kabuthabango vela esiphathanga kahle shem singabantu bebulilima.
Umnumzana Khumba Mlilo weBhilitane uthi wenze kuhle ngokuthiya uChamisa.
Ngangulindele kudala ukuthi kuba kuyenzeka yavele ahlukane lazo lezi zinto ze-CCC ukuze phela oChabangu laba bethathe over njengoba bevele bengani sebemthathele ibandla lakhe. Hayi, ngithi good luck kubo Chabangu.
Unkosazi Thuli Moyo usola uChabangu.
Inhliziyo zethu zibuhlungise mnalo kaUChabangu. Odilize iphathi yethu yayinhle kangaka kodwa ukuthi thina singabaleka kuChamisa. Hayi hayi,
kunabanye abathi uChamisa usebenza lezanu PF ikangaqondakali ukuthi wenzani. Umnumzana Bheki Mlotshwa usola uChamisa.
Amfana nodilize kakhulu, wayezithatha into lesenza abantu bakhe thini. Icawa unthi navele ilizwe lizabusa yena sizwe ngayo yonke into kathi ingakwazi ukuthi vele ungaphasi kwezanu izenzo zakhe ezezanu wayesetshenziswa izanu imali yonke liphuma kuzanu.
Iingcathu ezicubungula ezombusazwe zithi azethuswa linyathela likaChamisa ngoba kungasikho kwakuqala ukuthi enze njalo, engabona seziminya uthatha elinye inyathelo. Zithi njalo waqala ngokuhlukubuka ku-MTCT ebumba MTC Alliance. Wathi sebona sokulokuxokozela sokubangwa ibizwe elithi MTCT isikhona umnumzana Douglas Monzora kulapho abumba i-CCC. Nangu seziminya lokudonselana asekwenza lo Chabangu usekhalele njalo. Ongomanje akwacaca ukuthi uzakwenzani esiya phambili uChamisa kodwa kulekhungakhunga lokuthi engabe lomcabango wokubumba elinye ibandla. Yima lesitho 7 kobulawayo, igama lamungeza Jesus Banda.
The Voice of America, VOA.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uhlanganele izinduna zamathebelele North leSouth kobulawayo namuhla belungiselela ukusungula imihlangano yokuzama ukulungisisa udaba lwegugurawundi lapho izinduna lezi ezizaphuma khona ngezigaba zesiyakhulumisana labantu abathintwa yilumbhuqazwe. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Ekhuluma lezinduna lezi e-State House kobulawayo, uMongameli Mnangagwa uthe uhlelo lokulungisisa udaba lwegugurawundi lolu ngokukhumisana umlotha selufike esibangeni esiphezulu njalo imihlangano izaqala maduze.
As a great nation, this time around, Honorable Professor Mube is providing a budget for that. So the task embedded now ends with those we have to implement because the budget is now available.
Uhlelo lesaluqala lenkokheli zethu zomdabo izinduna selufike kusibanga esiphezulu. Kulesi sigaba esesikuso sesikhangelisisa indleko zakhona ukuze siluphuthise kuhle.
Unduna Khulumani Mathema weMadobo uthi umadala icala la kumele angene imihlangano yokukhumisana umlotha le.
Anikuya ngithinta nje ikhona lokho ukuthi kangizwanga laphana ukuphakathi kwenkulumo yonke esiyenzileyo. Evezwe ukuthi uperpetrator yena uzakhuluma nini njalo ngasiphi isikhathi ngoba bekungani kukhangelwe kakhulu ababa affected. Kanti nxa sikhuluma ngebalanced engagement it should be a two-way system of communication.
Unduna nyanga zonke wekezi uthi sebelungele ukuya kuZulu njalo kumele baye lasemazweni okulabantu ababalekela izwe ngenxa yombhuqazwe wegugurawundi.
Okulungase silungile ukuthi singene ezigabeni sikhulumisane labantu esibaphetheyo ezigabeni. KunabaseGoli abalabaseBotswana loba labangaphi loba kuliphi lizwe ozizwa kumlungele ukuthi afike la yazasinika ama-submissions akhe. Siyakuvumela njalo siyaku-encourage ukuthi ababuye sikhulume.
Inkokheli zamabandla ezokholo ehlukeneyo lazo zingene umhlangano walamuhla lapho uArchbishop Alex Thomas webandla leRoman Catholic agcizelele khona ukuba labo bayaphatheka uhlelo lokukhumisana umlotha lolu.
Lamhla sise State House lapho kobulawayo
lapha sahlangana lesinduna zonke lapha eMathabeleland South and North mayelana le ground issue. Hayi sahlangana labo savumelana ukuthi sonke saphathisana ukuthi umsebenzi lo uphumelele.
UChief Dumisani Ndondo uthi isikhathi sesiside loludaba lungakalungisiswa.
Njengoba president inikela ama chief this really my swanets good ukuthi le funding yakhona sokhona. Yeah, so sesilinda yilonje kanti. Actually bathi it's taking too long. But you are moving to logistical issues that approaching the Minister of Finance, ministries, and whatever.
Unduna Sinamathenga wepinga yena uthi ukhangelele ukuba abazaqhuba uhlelo lolu abasuka esigabeni sakhe bangene izifundo ezipheleleyo zokuqhuba lomsebenzi.
Bayayithanda sokuthi senze umsebenzi bangkhona ngoba lakade silamalaphotwa esabuya lawo kodwa kabakazutholi ilast le yadlulayo e-training njengoba kwakulama by-elections. So khonapho sithe thina engxene kungazoba lenye i-training yabo ukuthi bagcwalise i-training leyana.
Uhlelo lwe-Guguruhundi Genocide Outreach lwasungulwa ngomnyaka ka-2019 kwaBulawayo lwaseluphuziswa yikuqhamuka kwabhubhane lwe-COVID-19. Abanye abalwela amalungelo oluntu bathi abalusekeli uhlelo lukahulumende lenkokheli zomdabu lolu ngoba luchiya phandle ezinye izigaba zelizwe ezibalisa inkabazwe leBulawayo kanye labantu abayiziphepheli emazweni angomakhelwane labanye abathintwa yiGuguruhundi. Lolu hlelo lusolwa njalo ukuthi luchiya phandle inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu kanye lokuvimba intatheli zindaba ukuthi zingangeni emihlanganweni eyenziwa loZulu. Ngimele umsakazo weStudio 7 kobulawayo eState House, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa usekhethe njalo uJustice Priscilla Chigumba ukuthi aqhubekele phambili ekhokhela ikhomishini ebona ukuqhutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission okweminyaka eyisithupha. UJustice Chigumba wakhokhela ukuqhutshwa kokhetho lomnyaka ka-2018 kanye lomnyaka ka-2023. Inhlanganiso ezithi SADC, AU le-EU zaphuma egcekeni nyakenye zisithi ukhetho aluqhutshwanga kuhle eZimbabwe. Ukukhethwa kakhe lokhu kutsho ukuthi nguye ozakhokhela ukuqhutshwa kokhetho lomnyaka ka-2028. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lolandela ezombusazwe njalo ekhokhela inhlanganiso ye-Coalition for Market and Liberal Solutions, umnumzana Rejoice Ngwenya.
Lokhu kuyisihluku kakhulu inkinga ngoba nguye lwa umama owathiwa khona ngi-SADC wehluleka umsebenzi ngo-2023. Ama-complaints akhona ayaqondane naye yena njengophathi sihlalo we-SADC. Ngibona ngathi ngaye kuthiwa khona amalunga e-parliament aphikisayo akhona ebezaphikisa ukuthi hatshi i-contract nomama lo ingengezwa ngoba wehluleka umsebenzi akwazi umsebenzi uyasekele izanu-PF. Phinde akumanga kuhle indaba lokhetho lapha eZimbabwe.
UJustice Chigumba wakhokhela ukhetho luka-2018 loluka-2023 kulukhetho okubikwa lungaqhutshwanga kuhle. Ukukhokhela kwakhe ukhetho luka-2028 kutshoni kumbuso wentando kaZulu eZimbabwe?
Kutsho ukuthi lokhu ukuthi khona laba ukuthi ukhetho lweZimbabwe alusizi luvele lube yinto ethandwayo ngabantu beZimbabwe. Kuzasala kule nkinga yokuphikisana, kuzasala kule nkulumo yokuthi uSigumba usekela lo hlangothi alusekelayo. Yikho bengithi mina ngaye kuthiwa khona kula malunga ePhalamende aphikisayo akwazi umsebenzi, babehle bafake kathesi bahle bafake ibill yokuthi hatshi siyaphikisa ukuthi uSigumba abe ngutiyapeteni or-SADC. Kuthi vele ukuzibuse ukuthi izahlala esedakeni kungahambi kahle.
Kulo kungenziwa na
ukuze
kulungisiswe
udubo lolo.
Ngibona ngathi isimo sombuso owethu thina owezimbabwe sezimbabwe iyakhuluma ukuthi nxa izizalwane izakhamizi kumbe uZulu engathithisekanga ngokufaka umsebenzi kwe-public officer kuyakwanise ukuthi abantu bayenze i-petition ku-parliament bekhuluma ukuthi zakhona okokuqala okwesibili uZulu yakwanisa abe le-class action yokuhamba ku-supreme court ayi-opposer i-appointment ka-commissioner kule ndlela eziningi kakhulu ama-demonstration ngasozithi wenze ngoba thina siphucukile kodwa imithethantwaba imithethantwaba kumbe i-parliament i-petition singatshengisa ukungasuthuthuthuki kwethu nge-appointment le.
Lo ube ngumnumzana Rejoice Ngwenya olandela ezombusazwe njalo ekhokela inhlanganiso ye-Coalition for Market and Liberal Solutions ekhuluma le-Studio 7 ecingweni eseHarare.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America, silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America, silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Umthethwandaba wamazwe omhlaba owe-International Court of Justice namuhla unqume ukuthi i-Israel kumele ithathe amanyathelo aqinileyo awokunqabela umbhuqazwe wokubulawa mahlayana kwabantu libutho laleli lizwe esihlengeni seGaza lapho elilisona khona leqembu leHamas. I-Israel imangalelwe ngurhulumende wakwele South Africa yena owacela inkantolo ye-United Nations le ukuthi imise ukuhlasela kwe-Israel eGaza. Isinqumo sanamuhla samukele ngenjabulo ngabaningi emhlabeni jikelele okugoqela izizalwane zeZimbabwe leza kwele South Africa. Kubika uThuso Khumalo.
Umthethwandaba we-ICJ unqume njalo ukuthi ele-Israel kumele limise ukuhlukunyezwa kwabantu beGaza noma ngayiphi indlela ebathinta enyameni kumbe emoyeni. Uthe ele-Israel kumele libone ukuthi usizo lokudla lokunye uncedo oluphuthumayo luyafinyelela abantu bakwele-Palestine abahlaselwe indlala emangalisayo ngenxa yempi eqhubekayo phakathi kwe-Israel leHamas. I-ICJ ithe njalo ele-Israel kumele lijezise amabutho alo nxa ethe adala amacala ombhuqazwe abulala abantu bakhaza ngobuningi i-genocide. Umahluli ulayele Israel ukuthi lazise enkantolo ngemva kwenyanga ukuthi liyabe selithethe wapha amanyathelo ezinqumo ezethulwe namhlanje. Izizalwane zakwele South Africa lezeZimbabwe zemukele izinqumo lezi ngenjabulo. Nangu umgcinihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Ngqabuthuma Bena.
Sitshayela ihlombe iSouth Africa ngokuthi hambise uhulumeni wase-Israel enkantolo enkulu eyomhlaba. Izinto ezaphakanyiswa nguhulumende weSouth Africa, inkantolo enkulu yomhlaba ivumelane lazo.
Abanye bathi kuyadingeka impela ukuthi ele-Israel livinjwe inkantolo yomhlaba ukuqhubekela phambili lihlasela iGaza ngoba ukwekelwa kwezenzo ezinjalo kuyikho okwabangela ukufa kwezinkulungwane zabantu eZimbabwe ezigabenze amathebeleland laseMidland ngesikhathi sombhuqazwe wegugurawundi. Esinye isizalwane seZimbabwe njalo intatheli uMxolisi Ncube uthi lobanje eZimbabwe ebhekane lezayo inhlupho kufanele abantu bakujabulele ukuphepha kwabanye.
Into eyenzakala lapho kufanele ukuthi lathi singamaZimbabwe lanxa siphakathi kwenkinga engakanani kwezombusazwe sizwelane labantu basePalestine ngoba kuyafiwa and kufa kakhulu abantu abangasimasotsha ababizwa ngesilungu kuthi ngamacivilians befela into abangayithandiyo bona. Angicabangi ukuthi abantu basePalestine bonke bayayithanda iHamas.
Esinye njalo isizalwane seZimbabwe sihlala kwele South Africa umnumzana Davidson Mbambo laye uthi basemukela ngezandla zombili lesi sinqumo ngoba sivikela impilo zabantu.
Kuzasinceda, kuzoyenza nje ukuthi abantu beIsrael bame nje ukubulala abantu. Kuzosiza futhi ukuthi abantu basePalestine bangalambi ngoba uyabona nje impi le okuhlaselwa kwabantu basePalestine bekuphambanisa yonke into. Abantu bayagula, abantu bayalamba, abantu bayafa. So mina ngiyajabula kakhulu ngoba konke lokhu kuzoma.
Umgcinihlalo wenhlanganiso yeJewish Board of Deputies unkosikazi Karen Milner uthi lobanje bengavumelani lendlela eSouth Africa ephathe ngayo loludaba kukhona abakuthokozelayo kulesi sigwebo.
The South African Jewish Board of Deputies welcomes the ICJ's recognition.
Sithokozela ukuthi umthethwandaba kawuthongo ukuthi kubekwe phansi izikhali njengoba kufunwa yiSouth Africa nokuthi uthe abathunjwa yihamasi abakhululwe.
Fundamental requirement.
Umthethwandaba wenkantolo ye-ICJ uyaphoqa ele-Israel ukuthi lilandele izinqumo zanamhlanje. Kodwa akulandlela icacileyo leli lizwe elingabanjwa ngayo ngamandla ukuthi lihloniphe lezi zinqumo nxa lingafuni. Umongameli weSouth Africa umnumzana Cyril Ramaphosa wethule umbiko kumabonakude ekhuthaza ele-Israel ukuthi lihloniphe izinqumo lezi njalo lizilandele ngokugcweleyo. Inhloko kahulumende we-Israel umnumzana Benjamin Netanyahu yena uthe bazaqhubekela phambili bevikela ilizwe labo emhlaselweni iHamas. Futhi uthi akuseloqiniso ukuthi benza umbhuqazwe eGaza. Uthe uyakwamukela njalo ukuthi inkantolo le ayichonge ukuthi ilizwe lakhe kumele limise impi. Ngimele Studio 7 eKalahari eNorthern Cape kwele South Africa ngiwuthuso Khumalo.
Okwakhathesi ke sizwe imibono yabalaleli.
Studio 7 siyabingelela. Yazi yonke into esenziwa izalo manje sisegcikeni njengemuva yembuzi. Sibona umhlaba wonke. Uziyambi lezalo bafuna ukuthatha imali ye-tipu sibenikeze uthabango. Uthuma le nto ayikhulumayo uyaphupha emini la ngathisa ukuthi yena kade ezowina kulo osteoporosis. Bakhiphe i-osteoporosis bangoba befuna ukumfaka yena njengomuntu lwana ofakwayo nje wangeniswa ngebhekto. Ngoba sebehlulekile ukungena kobulawayo nxa ukuthi laba abantu abasabafuni sebexothwa abasafuneki sebefana lezintsha nje ezinukela abantu. Uthabango wenza i-fraud ayenza ayibonwa ngumhlaba wonke amakhodi ayamfeva. Into esekugcikeni nje ebonakalayo ukuthi kwenziwa i-fraud. Le nto iyaqala nje ukwenzeka emhlabeni wonke lo jikelele ukuthi amakhodi ayenza i-fraud ebonwa ngumhlaba wonke igcikeni nje. Kodwa-ke ngicabanga ukuthi inkungutonga isikhala kakhulu sizadabuka. Abadala batsho njalo njalo ayikho yaphapha yangahlali. Ngiyabonga ngumasenga lapho obulawa ephumule emadankeni.
Malaya inkomo ekhuluma okay Studio 7 linjani ikhuluma lo mncedisi Tshuma. Malaya inkomo yekela ukuba lamanga uhulumende okhona uncedisa ngaphela izweni ebuye nguye vele uyazidulwa ndliwe uncedisa kukuphi akancedisi ndawo nguye vele uyabulalayo ungathi benze ipahlamukela uhulumende yini ayenza uhulumende wakho nje idula lingapha. Malaya inkomo ukhulile ngumuntu omdala afunda ukukhuluma iqiniso while kanti ugogo sindezikwazi into erongo yiphi ngabe kanti ikokuzani ngabe liyatho ukuthi uhulumende uyisidlora athi ngoba ndikuzani ndisabhotana ezangiqamuti ezilamanga vele nguyoluyisa idula kenzilula. Malaya inkomo ufunda ukukhuluma iqiniso umuntu omdala okhulileyo akekho ukhuluma into ezamanga la.
Njani bathakazi abahle nonke ngezindawo asiboneni ke ukuthi uJob Sikhala uzokhithwa ejele nge-free bail nakhona if uma kungaba khona ukuthi abuyele entolongweni ona lawo majaji amgwebayo kumele ukuthi nabo sibavulele i-case ngoba siyabona ukuthi amajaji wonke lapha emakhothi asebenza uhlangothi olulodwa.
Laba bekungabalaleli be-Studio 7 besipha imibono yabo.
It was a Friday, my darling.
Kuhlelo Woza Friday liviki sihamba lomculi womdumo kaMaskandi uBig Boy Ndlovu ozibiza ngokuthi ngunkunzi emnyama umfana kaMalinga. Lujaha udabuka eTsholotsho kodwa usebenzela kwele South Africa. Lapha uphethe idlalade lakhe elitsha elele ngoma ezinhlanu. Nangu exoxa lo Ntungameli Nkomo owe Studio 7.
Bonani bantu bakithi ngiphuma eTsholotsho ePhelandaba ngikhulele khona lapha ePhelandaba kanti ke ngumfana ke oqale manje ukucula kulonyaka esiphuma kuwo u2023 ngiqala nje ukucula ngiqale nge EP kwi EP emnandi kakhulu kele emameli ngizenza
ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ngangithola kwinombolo ethi 082-376-8006. Ngingaphinda 082-376-8006.
Ubatshiyela waphamazwi abalandeli.
Bengicela kakhulu kubalandeli bengapheli amandla, beqhubeke bengisapota njalo ukuze ngikwazi nami ukukhuphuka kakhulu emculweni ngize ngibe sezingeni elifana nabanye abaculi. Kanti-ke nabakade bengakaqali ukungisapota nabo besondele bekhumane nami bengisapote bewujabulele njalo umculo wami ngoba ngiyakudinga kakhulu uxhaso lweni balandeli abahle.
Lapha lizwe uBig Boy Ndlovu ozibiza ngokuthi ngunkunzi emnyama umfana kaMalinga exoxa lo Ntungameli Nkomo owe Studio 7. Lingakhohlwa uhlelo olulandelayo Live Talk namhlanje, siqhubekela phambili sikhangela udaba lenyathelo elithethwe ngumnumzana Nelson Chamisa elokuthiya isikhundla sokukhokela ibandla le-Triple C. singakehlukani isihlobo othi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Lokhu bedidekile abantu beZimbabwe ngenyathelo elithethwe ngumnumzana Nelson Chamisa elokuchiya isikhundla sokukhokhela ibandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change esithi leli bandla selithunjwe yiZANU PF. Silugqiba ke lapha uhlelo lwehla namhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube. Lisale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.